tashedza musangano wechimbi-chimbi kuti tinzwe kuti vatungamiriri vevaratidzi vanoti kudii. Tatumawo zvekare vanhu vedu kuground kuti vaende kunoongorota vanhu vanoti kudii. Feedback yatawana yandinotaura pano ndeyekuti maticha aramba ati hazvingaiti kuti tipuwe $100. Tinoda mari yedu yakakwana. Tasungawo chisungo chekuti mari iyo ingaisapinda muakaunti medu. Tinotaurira minisa zviri pachena kuti ivo vangararama here $100. Zvakare maticha vane zvikwereti zvavo vanoenda kubasa vanobhadhara marendi. Ngavasafunga kuti hazvibvazi ndiyo mari yavashandisa pamwedzi. So isu tasunga chisungo chinoti kana mari iyo isina kuuya by 1 July, tiri kumobhiraiza maticha kuti varege kuenda kubasa kutanga musi iwowo.
Danho ramuri kutora iri idanho here riri kutorwa nesangano renyu riri rega kana kuti idanho rokuti muchazosvitsawo kumubatanidzwa wenyu weApex Council mozunzwawo zviri kubva kune mamwe masangano kuti muite chinhu muri pamwe chete?
Apex Council mwana wamai vangu is a toothless dog. Tagara muApex Council takurukura zvakawanda, it's a paper tiger. Taita zvizhinji nehurumende, tataura nehurumende, hakuna chinobuda. Zvinoita sekunge Apex Council yakaisa muhombodo yevamwe vakuru vanotonga. Saka hakuna chinobuda. So isu tiri kungokumbira maticha kuti zvisinei kuti union yedu ndiyashedzera strike. Ticha wega wega unongonzwa kuti ari padambudziko ngaangonzwa strike iyi. Zvisinei kuti ari kwaPTUZ, zvisinei kuti ari kuzimuta kana kuti kutuzu. Isu tiri kungoti handei kustrike sematicha. Kana vamwe vedu vanzwa strike yakanaka vanojoina. Asi ndinovimba kuti nyange vamwe maunion vanofanira kudaira nyaya iyoyi. Izvi zvokuti tipedze nguva nehurumende tichitaurirana nayo ndozvataramba.